As the deer longs for streams of water, I long for you, O God. I thirst for God, the living God.
Ndino chaga imi Mweya wangu nenzana ninyota Yenyumwari Senondo inodoko iri Uwa zemburi ndino chaga imi Mweya wangu nenzana ninyota Yenyumwari
Jesus.